Sezvo vakawanda vari kutya kufa nechirwere cheCOVID-19 icho chouraya vanhu vakawanda pasi rose, vanhu vave kutsvaga chero nzira dzavanofunga kuti dzingavabatsira nedzimwe dziri kunze nenyanzvi munyaya dzezveutano dzinogona kukanganisa utano. Imwe yenzira idzi kufemba bute. Mutungamiriri wePrivate Medical and Dental Practitioners Association, Dr. Johannes Marisa, vati bute rinotokanganisa nzira dzemhepo rikafemwa.
Bute harirapi COVID-19. Chatiri kutozvikonzeresa sevarwere ndezvekuti bute iritendi noda kuti tichiifodya. Chainotowodzera kutongoita kundoiriteta mukati menzira dzemhepo, munhu wohotsira, wokosora, wodii, but anenge achichomedzazve chimwe chikara chagara chakatoipa noda kufodya, ine makasinojeni anokonzera makenza muupenyu nezvimwe zvakadero dero. Saka bute harimbotosvi rakarapa COVID-19. Kuhotsira kwe hakusiko kurapa. Iyo COVID-19 vanofanira kuziva pane nzira dzainorova nadzo ichizouraya vanhu. Haisi nyaya yemapulangs chete, bute rinoenda kumalangs. Kuronzo anoita makloti eropa rinofuma rekuyatinonzi uchirungu tromboembolism, nekuti unosenda kloti ropa rinogwamba. Zvino bute rinobvisa iro ropa rinogwamba, rinotowedzera kuti ropa rizogwamba.
Vamarisa vatiwo kushandiswa kwenzira dzechivanhu neveruzhinji kuri kukonzerawo kuti vanhu vareve chirwere cheCOVID-19 vari kumba, izvo zvinozoita kuti vazoenda kuchipatara nguva yapera. Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association, kana kuti ZIMA, Dr. Kudzai Masinire, avo vatiwo zvinosuwisa zvakanyanya kuti vanhu vave kungoudzana zvinhu zvemanyepo mukuedza kurwisa denda reCOVID-19.
Zvokuti bute ringava iro rinopedza dzibwa reCOVID-19, kuti munhu angavange ozarirwa chipfuva chake chigonaka agokwanisa kufema zvakanaka, isisu hatibvumirani nazvo. Tinokurudzira vana veZimbabwe kuti kunyange zvazvo tisati tava nemushonga watinoti unopedza dambudziko, tisana chiremba hatisati tarekomenda uye hatisati taona ishanda kweimwe mishonga mizhinji. Harisi bute roga, kune mishonga mizhinji isina umbowo hwokuti ingasevedza kudzivirira COVID-19, asi ike zvinoizvi toona kuti iri kutengesera imwe mumastreet imwe pese pese.
Vachitaurawo nezvenyaya yekunatira iyo vanhu vari kukurudzira nawo zvakare padande mudande kunyanya reWhatsApp, nyanzvi idzi dzatiwo kunyange hazvo kufukira kwakabvira kare kuchiitwa senzira yekudzivirira dziwa, vatiwo nzira iyi iri kukonzera matambudziko. Vamarisa vati vanhu vari kunyanyofukira zvakanyanya, izvo zvinozokonzera kuti vamwe vatsve. Vamasinire vatiwo vamwe vanhu vari kufukira vakasanganisa mvura nemimwe mishonga yakasiyana siyana, vachiti izvi zvinogona kukonzerawo kuti vamwe vakanganisike muzvipfuva.
Streaming yagara inotopoza marisks akawanda, especially imwe inoitwa yakasangana nemishonga yakasiyana siyana, mabenzi chaiwo chaiwo kumabenzi unit vanhu vakawanda vanova vakatsva. Beyond that, kunoita atoti manyumonitis, mainflammatory reactions vamwe anoitika muzvipfuva zvavanowana.
Asi imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Peter Mataruse vaudzawo Studio 7 kuti nzira yekunatira yakabvira kare ichishandiswa, vakatiwo zvikaitwa zvine mwero havaoni pane dambudziko.
Because two isinenge sa for a very short period, haisi yekuti unobva tinobva zaja chichi ifi properly zvinhu zvagara zvichingoitika isandamboona in my 35 years experience yezvichiremba handisandamboona kuti astima for the common flu yachiuya neproblem. And this time neCOVID vanhu vakuwanza stereki.
Nemusi wechishanu mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati zvinogona kuve zviri zvezvokwadi kuti pane mishonga yechivanhu inobatsira padenda reCOVID-19, asi vakati zvinoda tsvakiridzo yakakwana, vakati bazi ravo rine bandiko riri kuita tsvakiridzo nemishonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.